ndinodzautsa chero vamenge vangu vachiscoutsa usandipopotere uchishauta sorry ndiri rongo ndosaka wandishauta ma xyz akauya usavatevedzere vane godo vanopfuya nguva inofamba zvinorwadza zvinopfuura ndoda uzvizive kuti nene ndinokuda dzimwe nguva parinobuda zuva ndinozviziva unonetseka mupfungwa ndinozviziva kuti nini ndine past life inokukonzera kuti ufunge otherwise but ndati ndipe mukana ndikuratidze zvaive zvakudhara bebe ndati ndipe mukana ndibate rungozo ndoda kuva newe zveforever handinyepedzere kuita clever zvekuzonetsana newe never mashoko angu bebe aya seva chere tiri tise ndokufunga ndoda munhu anozonobika kumba pamuchato pedu pana ravin ari mc appeals ane red wine ndokuda that's why ndiri jealous for your girlfriends nemamwe mafellas I just want you all to myself ndokwatsa vanozokufurira